Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 14, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu gumi nevanomwe muZimbabwe, pasi rose riine vanhu vava kusvika mamiriyoni maviri uye vanhu vafa nechirwere ichi vachisvika pazana nemakumi maviri ezviuru.
Tiri kugamuchira nemufaro zvabuda mudare nekuti vakwanisa kuapruva zvimwe zve zvanga tichikumbira, zvinova izvo kuti machiremba, manesi, mafamasisti nevamwe vose vanoshanda muzvipatara nemumakliniki ehurumende vange vachipiwa mbatya dzinovachengetedza kubva muchirwere cheCOVID-19.
Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinotambira nemufaro mutongo wapiwa nedare kuhurumende ipe vashandi vayo vemuzvipatara mbatya dzekuzvidzivirira vari pamabasa.
Parliament nema councils vagare vachiona kuti basa riri kufambiswa sei nehurumende, nekuti basa reparliament vanoita basa ratinoti pachirungu oversight rekuongorora kuti mari dziri kubva kuhurumende, mari dzevanhu dziri kushandiswa sei. Pakadai hapasi kufamba zvakanaka, constituency yakadai haisi kumirwa zvakanaka.
Nhengo dzeparliament dzinoti dzinoda kuva nechekuita paurongwa hwekurwisa COVID-19 sezvo zvinhu zvisina kunyatsojeka pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yave nevanhu gumi nevanomwe vabatwa nechirwere checoronavirus uye vatatu vavo vakatoshaya. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro pane vanhu mazana matanhatu nevana vangavaongororwa kuti vane utachiwana here kana kuti kwete, uye mazana mashanu nemakumi masere nevanomwe vevanhu ava vakavanikwa vasina chirwere ichi. Vanhu vanosvika mamiriyoni maviri pasi rose vabatwa nechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vanosvika zana nemakumi maviri ezviuru pasi rose. Zvichakadai, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vaniki Mangwana vazivisa padandemutande ravo retwitter kuti pane zvizvarwa zvemuno makumi manomwe nezviviri zvakabva kunze kwenyika zvakachengetedzwa pazipa mukunoton kwemazuva makumi maviri nerimwe kuitira kuti zviongororwe kuti zvine coronavirus here kana kuti kwete. Vamangwana vati kuUnited College of Education kune vanhukadzi zana nevana, kuLawayo Polytechnic kune varume mazana maviri nevana, kuChizoplumtree kune vanhu mazana maviri nevasere vakachengetedzwa sezvinodiwa nemutemo unobata munhu wese anenge achipinda munyika. Dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti vashandi vemuzvipatara vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira pavanenge vari pabasa vachirwisa chirwere checoronavirus. Dare iri raturawo zvakare mutongo wekuti mapurisa asashungurudze vanhu vanenge vachizvifambira panguva iyo nyika yakavharwa. Thomas Chiripasi anotiudza zvaitika kuMatare.
Vatongi vedare repamusoro vaviri vanoti vaJoseph Msakwa navaOwen Tagu nhasi vatura mutongo wekuti ana chiremba vapihwe mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 pavanenge vari pabasa. Izvi zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kudare iri nesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, iro ranga richichema-chema kuti ana chiremba nevakoti vazhinji havana mbatya dzekuzvidzivirira dzakakwana pavanenge vachiita basa ravo, zvavanoti zvinovaisa panjodzi yekubatira chirwere cheCOVID-19. Mutongo waturwa nedare uyu watambirwa nemufaro nemunyori musangano iri Dr. Norman Matara.
tiri kugamuchira nemufaro zvabuda mudare nekuti vakwanisa kuapprova zvimwe zvezvanga tichikumbira zvinova izvo kuti machiremba manesi mafamasisti nevamwe vose vanoshanda muzvipatara nemumakliniki ehurumende vange vachipiwa mbatya dzinovachengetedza from chirwere cheCOVID-19 uyezve kuti ivavo vanoshanda muzvipatara vange vachitestwa nekuscreenwa for chirwere ichi nekuti tiri kuona kuti chichinge chichiaffecta vanhu vanoshanda muzvipatara zvakanyanya. Chimwezve changa tiri kuda ndechekuti manhamba ematest ari kuitwa muZimbabwe awedzerwe. So akoti yabvuma kuti Ministry of Health inofanira kutenderera sanganisira kupinda mudzimba yavanoti door to door vachitesta vanhu kunyange munhu asina tinoti masigns and symptoms nekuti pari zvino vanga vachitesta munhu anenge arwara chete but isu tiri kuti chirwere ichi chinogona kutora mazuva 14 usina kuratidza masigns and symptoms saka tiri kuti kunyange munhu asiri kurwara asi ari kunzwa zvakanaka ngatestwe futi kuti tizive kuti ane chirwere ichi here.
Vatongi ava vatorawo mutongo wekuti mapurisa asashungurudze vanhu vachange vachifamba panguva iyo nyika yakavharwa. Izvo zvinotevera chikumbiro chakasviswa kudare iri naMai Lucia Masvondo vekuKaroi, avo vanoti vakarumiswa nembwa nemapurisa ayo airambidza vanhu kufamba panguva ino nyika yakavharwa kwemazuva 21 nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Rimwe remagweta amai Masvondo vaJeremiah Bhamu, avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vafarawo nemutongo uyu.
Changa chiri pamberi pedare, changa chiri chekuti mukucherechedza mutemo welockdown mapurisa masoja nevose vari kunzi vange vachibatsira pakucherechedzwa kwemutemo uyu ngavachengetedze kodzero dzevanhu, ngavaremekedze kodzero dzevanhu, vasiyane netsika yavari kuita yekuti vakasvika pane vanhu votanga kuvarova, kuvaimbisa, kuvaitisa toitoi nedzimwe tsika dzakadaro dzinova dzinozvidza kodzero dzevanhu.
Pane imwewo nyaya yanga iri mudare yakanangana nechirwere cheCOVID-19, mumwe mugari wemuHarare vamufundo Mulilo pamwe nenhengo inomirira Harare North muparamende vaRust Markham vasvitsa chikumbiro chekuti veruzhinji vapihwe chikafu, mvura pamwe nemari kubva kuhurumende zvekuti vabatsirikane panguva iyo veruzhinji vasiri kubvumirwa kubuda mudzimba. Vasvitsa chikumbiro ichi kudare gweta revaviri ava vatendai biti vati kuwana chikafu nemvura ikodzero dzinosungirwa kuti hurumende izadzise.
Mulilo navaMarkham vanga vachirwira vanhu kuti vanhu zvavanzi lockdown vasaende kumabasa ngavachipiwa mari yekuti vatambire vasingaende kubasa, ngavachipiwa chekudya izvo vasiri kuenda kumabasa, ngavachipiwa chekumwa izvo vasiri kuenda kumabasa because bumbiro remutemo riri pakodzero yeupenyu, pakodzero yeutano.
Magweta anga achimirira hurumende ayo anga achitungamirwa navaPeter Garwe anga achipikisa chikumbiro ichi achiti hurumende yakatotora matanho ekuwanisa veruzhinji chikafu nemvura kubudikidza nebazi rezvemagariro everuzhinji pamwe nekutongwa kwematunhu. VaGarwe vati bazi rezvematunhu rakataudza makanzuro ose munyika kuti awanise veruzhinji mvura yakachena uye vatiwo bazi rinoona nezvemagariro evanhu ritori mubishi kupa chikafu kuvanhu. Asi vabiti varamba vakatsika madziro vachiti zviri kuitwa zvese izvi zvinofanira kuitwa pane mutemo unopa bazi rezvemari simba rekuburitsa mari yakanangana nechirwere cheCOVID-19. Zvichakadai vatongi vedare vati vanoda nguva yekumboongorora zvasvitswa kudare vasati vatura mutongo wavo muzovara vasina kutara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apo uwandu hwevanhu vabatwa neutachiwana hwecoronavhairas huri kuramba huchikwira munyika, nhengo dzeparamende muHarare dzinoti dzinodawo kuva nechekuita neurongwa hwehurumende hwekudzivirira chirwere ichi pamwe nekuona kuti rubatsiro ruri kupiwa nyika pamusoro pecoronavhairas ruri kufambiswa sei. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzeparamende nemakanzuro emuHarare dzinoti dzinofanira kuva nechekuita nemabasa ehurumende ekudzivirira chirwere checoronavhairas. Muumiriri weGlenora muNational Assembly vaWellington Chikombo vati izvi zvakakosha nekuti vanongonzwa kuti pane zviri kuitwa nehurumende asi kunzvimbo dzavanomirira kusina chiri kuitika.
Paramendi nemacouncils vagare vachiona kuti basa riri kufambiswa sei nehurumende nekuti basa reparamendi vanoita basa ratinoti pachirungu oversight rekuona kuongorora kuti mari dziri kubva kuhurumende, mari dzevanhu dziri kushandiswa sei. Pakadai hapasi kufamba zvakanaka. Consistency yakadai haisi kumirwa zvakanaka. Consistency yakadai yaita dambudziko. Zvino kana vatu vamiriri vedu veparamendi vachinga vanzi paramendi yavhara, basa racho vanozoita nguvai.
Paramendi yeZimbabwe yakavhara pari zvino, asi vachikombo vati inofanira kuvhura sezvakaita paramendi yekuAmerica kuitira kuti vazeye nyaya dzakakosha. Mumiriri weWarren Park vaShakespeare Hamauswa vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti muurongwa hwayo hurumende ishande nhengo dzeparamende mukudzivirira coronavirus. Vatiwo vanongonzwa kuti hurumende iri kuwana zvinhu zvekushandisa kudzivirira coronavirus, asi havasi kuona izvi munzvimbo yavanomirira.
Kunzwawo pa zvivhitivhiti nepamaredhiyo kuti vapiwa masanitizers akati, vapiwa mari dzakawanda dzakati. Tenge chitarisira kuti masanitizers iwayo ngaiiswewo kuma kuzvipatara zviri mumawadzi matinogara, weisawo zvakare nemasanitizers imomo, vachiitira kuti muzvipatara imomo vanhu vanogona kuenda vachinotora izvozvo masanitizers iwayo vachimashandisa.
Vatiwo kunyange hazvo hurumende iri kuti zvikoro zvepamusoro zviri kugadzira mamask nemasanitizer, zvinhu izvi hazvisati zvave kuwanikwa mumisha inogara vazhinji. Uye zvakakosha kuti hurumende ishande nemadzimai ane makirabhu ekusona mumisha iyi pakugadzira zvinhu izvi.
Vaitewo kuti vapiwe machira, vopiwa nemasembo ekugadzira mamaski. Kana vadaro, tinotarisira kuti madzimai wayo anenge akuwanawo zvokuita. Uyezve zvinonge zvichibatsira kuti munharaunda matinogara vanhu vanoitawo muchidimbu zvinhu zvavanokwanisa kubatsira nazvo kuti dambudziko irori risapararire.
Kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti havasati vatanga kuwana masanitizer nemamask kubva kuhurumende, vachiti vari kuwana zvinhu izvi kubva kumasangano anoshanda akazvimirira asi zvishoma.
Tarisiro yangu yandinayo ndekuti izvo ngapaite program iri continuous inokwanisa kuti ibatsire nemagloves, masanitizers, mamasks and so forth, kuti mapublic places ose akanzi maessential akwanise kupuwa free services in the government.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano kana gurukota rinoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidhau sezvo vange vasiri kudaira mbozhanhare yavo. Asi mumashoko avo sachigaro wetask force inoona nezvechirwere checoronavirus, zvakare vari mumwe wavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaCambo Mohadi, vaziisa kuti nyika ichawedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa zvichitevera kuvhurwa kweimwe nzvimbo inoita ongororo yechirwere checoronavirus kuvurawayo. Vatiwo pane dzimwe nzvimbo dzekuongorora chirwere ichi dzichavhurwa munguva pfupi iri kutevera. VaMohadi vanoti task force yavo yakaita misangano mumatunhu ese munyika ichinzwa pfungwa kubva kunhengo dzeparamende pamwe nevakuru vakuru matunhu aya, uye ichashandisa zvakabuda mumisangano iyi kusimbaradza chirongwa chayo chekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mari inodiwa nemhuri ine vanhu vashanu inonzi yakakwira nezvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana mumwedzi wakukadzi, kubva pamadhora zviuru zvina nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nemaviri mumwedzi wandira kuenda pamadhora zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematatu. Izvi zvakaziviswa neZimbabwe Statistics Agency kana kuti Zimstat, iyo inoti mari yechikafu chete yaidiwa nemunhu mumwe chete mumwedzi wakukadzi yaiita madhora mazana mana negumi nemapfumbamwe, kuchitiwo mari yemuhoro yaidiwa nemunhu mumwe chete ichiiswa pamadhora chiuru nemakumi mashanu nemapfumbamwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kukwira kwemari inodiwa nemhuri yevanhu vashanu uku kwakanyanya kukonzerwa nekukwira kwemutengo wedhora rekuAmerica muna kukadzi, izvo zvakazokwidzawo mitengo yezvinhu zvikuru zvekudya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kukwira uku kunotiratidza zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti mari yeZimbabwe iri kuramba ichishayiwa simba, iri kuramba ichiderera in value. Asi chechipiri tinofanira kunyanya kunetsa vanhu ndechekuti zvinoratidza kuti mitengo iri kukwirawo zvakanyanya muyatingati sim dollar terms, zvinozokonzera izvo kuti mari inenge ichidiwa nemunhu pakushandisa inge yawanda kusvika ipapo.
Zvii zvamungati zvakanyanya kukwira mitengo mumwedzi wewakukadzi?
Tingati isusu zvinhu zvakaita sehupfu zvinhu zvakaita setsvigiri zvinhu zvakaita senyama ndo zvine mitengo inenge yakanyanya kukwira kwotozoitawo mari dzemabhazi dzekuenda kubasa kwachona dzinenge dzakati wedzirei saka izvozvo zvinhu ndo zvinoita kuti mari inodiwa nemhuri inge ichiwedzera
tinoona kuti mari yaidiwa nemunhu mumwe chete pamwedzi yemuhoro iyi mari yamuri kuona iri kutambirwa nevanhu vakawanda here vashandi
ndingati inini haisi mari iri kutambirwa nevazhinji takatarisa kuti makambani mazhinji akavhara achona akavhura ari kutatarikawo hurumende inova ndiyo inoemploya vashandi vakawanda mufomal sector ticharangarira panga pane makakatanwa pakati pehurumende nevashandi pari panyaya idzodzo dzemuhoro saka ndinofungidzira kuti dambudziko rachona iroro remari iyoyo $1,059 riri dambudziko hombe kuvashandi vakawanda kuti vange vachikwanisa kuzosvika pakutambira mari iyoyo
pane shanduko ingatarisirwa here vakuchera mumwedzi wakurume kana kuti muna machi umu
takatarisa muna machi handioni pane shanduko hombe nekuti kana tanyatsozvitarisisa tichaona kuti isusu muna machi umu ndo patazopindawo nyaya dzelockdown kuti ndoma yakatanga zvinhu zvakarambawo zvichikwira uye dhora remunomu rakarambawo richiwedzera kushayiwa simba saka ndinoona kuti pavachahwengeredza mafigures emuna machi tinokwanisa kuona futi kuti poverty datum line icharamba ichikwira zvikuru sei nekuti zvinhu zvakawanda zvakaitika mumwedzi uyu zvinoratidza kuti hapana chinhu chiri positive chakaitika muupfumi machona
ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7 ongororo yakaitwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU inoratidza kuti zvinhu zvichange zvakaoma zvikuru munyaya dzezveupfumi nepamusana pechirwere checoronavhairas icho chanetsa pasi rose vanhu vachinzi vagare mudzimba izvi zviri kuita kuti vashandi vakawanda vange vasingaende kumabasa ZCTU inoti hurumende ikasabatsira pachava nemutoro mukuru kumutsiridza upfumi hwenyika Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera
ZCTU inoti nyaya yekuti vanhu vambogara mudzimba ichaomesera zvakanyanya mushandi uye vemakambani nekudaro sangano iri rukurudzira kuti hurumende ipindire ibatsire sematauriro aDr. Godfrey Kanyenze vesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe iro rinoshanda neZCTU
Chokutanga hurumende inofanira kuona kuti zvinhu zvose zvinodiwa kuti vanhu vagare zvakanaka vachengetedzwe dzeke zvinofanira kunge zviripo zvinhu zvakaita sezvokudya sekuzova kwenyu mazuva ano hupfu hwanga huchinetsa saka vanhu vaingoti vakanzwa kuti kune hupfu vobuda vomhanya votokanganwa nezvekuzvidziridza vokanganwa zvazva zvekusiya nzvimbo pakati pevanhu saka ndo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa kuona kuti mvura vanhu vane mvura here kwavanogara kumarokesheni kwavanogara vanhu vane zvose here zvinodiwa kuti vararame kudya chaiko chaiko kunofanira kunge kuchiwanika sekuona kwenyu dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dziri kupa vanhu chikafu kuti vanhu vasabude kunze zvakanyanya-nyanya kana kuti vanhu vasafe nenzara ndochokutanga chechipiri ndechekuti vanhu vanenge vasina kuenda kubasa vaya pamwe vashandirwi vanenge vasingagoni kuzobhadhara kupera kwemwedzi saka panofanira kunge paine homwe inoiswa padivi homwe inobatsira makambani homwe inobatsira vashandi vanenge vakanganisika kuti havana kuenda kubasa saka mari vanofanira kunge vaine tariro yekuti mari iyoyo inofanira kunge ichiuya kuti vawe nenduramo saka naizvozvo hurumende inofanira kuisa padivi mari iyoyo yekubatsira vashandi nekubatsira zvakare makambani anenge achitambudzika
muteedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vanoti zvakakosha kuti mabasa achengetedzwe uye vashandi vatambiriswe panguva ino
vashandi tiri kuti vashandirwe vose vanofanira kuti vabhadhare masalaries e21 days idzodzo. Tambonzwa vamwe vanga vachiti vashandi vari kunzi no work
no payment.
Saka izvozvo tiri kuti kwete, tisi kuda kunzwa mushandirwi anotadza kubhadhara mushandi wake nechikonzero checovid-19. Chinhu chauya munhu wose asina kugadzirira, kunyange isu hurumende, vashandi vedu vari kudzimba kutaura kwatiri kuita izvozvi. Saka zviri kureva kuti sehurumende hatizorega kuvabhadhara, tichangovabhadhara samazuva ose sekuti vanga vachiuya kubasa. Then toita avo vemainformal traders. Tine Ministry of Social Welfare. Kana paita munhu ashaya chokudya, ari kuda rubatsiro, anokodzero munhu iyeyo kufonera Ministry of Social Welfare, kana kuvhizitira police station iri padhuze naye, kuti ndanzwa nenzara, ndanichirarama nevending, handisina chokudya, ndaakuziva mhuri yangu haisina chokudya. Ministry of Social Welfare vanogona kuwana nzira dzavanokwanisa kubatsira nadzo.
Asi mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti vakaisa chikumbiro kuhurumende kuti vabatsirwe asi havasati vawana mhinduro kusvika pari zvino. Vanoti vanoda kubvisirwa mitero uye kupiwa zvikwereti zvine mutengo uri pasi pamwe nekubatsirwawo kubhadhara vashandi. Vachipindura, gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vakatambira zvichemo izvi uye vari mubishi kukurukura neConfederation of Zimbabwe Industries neZimbabwe National Chamber of Commerce kuti vaone kuti hurumende ingabatsira sei. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vainge vaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora emunyika kubatsira vari kunonga svosve nemuromo kwemwedzi mitatu inotevera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vechidiki vanoita mabasa ekurima vanoti vari kutambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende iro rinovabvumidza kutengesa zvirimwa zvavo panguva yenyika yapinda muvhiki rechitatu yakavharwa. Sangano reYouth in Agriculture Apex Council rinoti sezvo varimi vazhinji vachitengesa zvirimwa zvinokurumidza kuora, danho iri rinovabatsira zvikuru kuitira kuti vasarasikirwa nemari. Michael Hove weStudio 7 abata sachigaro wesangano iri vajoine muchenje avanoti varimi vanofanirwa kuita basa ravo zvine utsanana kuitira kuti COVID-19 isatekeshere pamisika yavanotengesera.
Danho rakatorwa nehurumende rakanaka chaizvo uye tinorifarira. Mukuru wenyika padanho rekuti tiendese zvinhu zvedu kumakete, zvirimwa zvitengwe zvatinenge taita pozimudai zvinoora. Makaona varimi vakabva kwamutare vangawana maavhokadho avo, vamwe vana matomatisi, samwe ndorima makabheji. Ndeyekuti kana achinge aibva aende kumakete, nekuti tiri mukati melockdown vanhu vanoda kudya chikafu. Ngatiregei kuti vanhu vaungane, even kana pamukana wokutengesa, even pangava pamotokari kana pamusika, ngatimendenei social distance, ngatiiseiwo masanitizers patinenge tiri, kuti pandinouya ndichida kutenga angava matomatisi or dzingava mangu, ngandisanitizwe ndisati ndabata zvirimwa, so that it no reducer kutekeshera kwedenda recoronavirus.
Vhiki rapfuura musika wembare wakavhurwa takanzwa vazhinji vanotarisa nyaya dzeutano vachiti uwandu hwevanhu vari kuenda kumusika hausi kubatsira patinobata nyaya yesocial distancing. Tipewo maundo renyu.
Vanhu vari kuenda kumusika vakawandisa. Patichange chikumbirawo kuti vanongorora nezvemitemo ngavaite kuti vanhu vasaungane kumusika. Tine misika imwe iripo yaishanda kubva kudhara iri kunzvimbo dzakasiyana siyana yakanona Highfields, Lusaka, tinaona Warren Park. Vamwe varimi ngavaendese maproduce avo direct kumisika yakafanana neLusaka neyandambotaura kuita kuti kumbare kusaungane vanhu.
Tinonzwa vazhinji vachichema-chema nenyaya yekushayikwa kwehupfu. Pane zviri kuitwa kugadzirisa nyaya iyi here?
Hurumende yedu iri kushanda chaizvo kuti hupfu husvike kuvanhu nemutengo wakaderera uri affordable kumunhu wese, which is $70 RTGS or bond per 10 kg. But tine challenge yekuti tine vamwe vanhu
varikuno tenga upfu kuhwakawanda ori vari vashomanene zvoita kuti usasvike kuna vamwe oro hunozosvika vakupa price yekuma 200 to 300 iya kutenga ne 70 bond. So tiri kukumbirisawo ma security agents edu vatibatsire mapurisa kubata vanhu vari kutenga upfu oro vanotora upfu hwakawanda kumashops vachizotengesera vanhu nepurisi yakakwirira.
Avo vanga vari vaJohn Muchenje vanoisa chigaro vesangano reYouth in Agriculture Apex Council vari parunhare naMike Webe Studio 7 vari muHarare. Munhau dzedu dzemitambo, vanotungamira nhabvumu Africa veConfederation of African Football vatara musi wa20 Chikunguru sezuva rekugumisira kuita ongororo yekuti nhandare dzemuZimbabwe dzinokodzera here kana kuti kwete kutambirwa mitambo nedzimwe nyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vekafu vachauya kuzoita ongororo musi wa15 Chikumi, ongororo yemusi wa20 Chikunguru ndiyo ichabuditsa kuti nhandare dzemuZimbabwe dzinokodzera here kutambirwa mitambo neve kune dzimwe nyika. Gwaro rakabva kune vekafu rinoti pari zvino National Sports Stadium neBaba Field Stadium hadzisati dzave kukodzera zvichevera imwe ongororo yakaitwa muna kurume mushure mekunge nhandare idzi dzambogadziriswa. Anotaura akamirira veZifa vaxolisani Gwesela vanoti vazivisa hurumende nekanzuro yeBulawayo zvichiri kudiwa kugadziriswa muNational Sports Stadium neBaba Field Stadium vachiwedzera ivo kuti vane chivimbo chekuti izvi zvichaitwa nechimbi chimbi. Muteveri wechikwata chemaWarriors Muzvare Noelin Fambisa vanoti nhandare idzi dzinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti veruzhinji havana mari yokuzoona maWarriors kunze kwenyika.
Pamagrounds apa dai vatikurumidzirawo nekuti disadvantage kuvanhu vakawanda kuti vazowana mari nemamiriro akaita zvinhu tivazobuda kunze uku kuti vanoona bhora hazvine zvakatongooma.
Asi vanoziva zviri kuitika vanoti gadziriso yenhandare idzi yatarisana nedambudziko rekuti zvimwe zvinhu zviri kudiwa kushandiswa hazvipo sezvo zvichifanira kutengwa kunze kwenyika. Izvi zvakonzereswa nekuti hakuna bhizimisi riri kukwanisa kuitika nevekune dzimwe nyika nemhaka yechirwere checoronavhairas icho chavharisa kufambiswa kwemabhizimisi munyika dzakawanda. Zimbabwe iruda kushandisa nhandare idzi makwikwi eWorld Cup umo maWarriors ari mugungano rimwe chete neGhana, South Africa pamwe neEthiopia. Nhoroondo yemitambo muAfrica inoratidza iyo kuti zvikwata zvinokunda pamusha zvine mutsindo ndizvo zvinowanzobudirira. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vatakudzwa mushinga vanoziva kukosha kwekukunda pamusha kuti maWarriors asimbise mukana wavo wekuenda kuWorld Cup.
Gala takairwa kakawanda ibvende kuAfrica Cup of Nations, saka there's the best chance yekuti tokwana kuqualify this time. South Africa kunokutowadya tangohwina mahome zedu ka tokwalify.
Maurias haasati ave kuziva kuti vachawana here mukana wekuve muZimbabwe pamitambo iyi. Kunyange hazvo National Sports Stadium neBaba Field Stadium dzisiri kutenderwa kutambirwa nemaWarriors, vekafu vatara kuti dzave kukwanisa kutambirwa nezvikwata zvenyika zvevanhukadzi nezvevechidiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairasi hunosvika pavanhu 10 muZimbabwe. Pasi rose riine vanhu vava kusvika mamiriyoni 2 uye vanhu vafane chirwere ichi vachisvika pazana nemakumi maviri ezviuru. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights runotambira nemufaro mutongo wapiwa nedare rwekuti hurumende ipe vashandi vayo vemuzvipatara mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mukela njengabule nkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 14 Mabasa 2020 mu Praxedes Jeremiah. Yendabeni zethu lamhlanje, inani lasebefunyanwe legciwane le coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabalishumi lasikhombisa 17, kuthi emhlabeni jikelele selisondela kuzigidi ezimbili 1,935,646.
Ukulwa le coronavirus kakudingi ekhaya, kudingi bazuka, kudingi machine gun. Kudinga ukuthi kwenziwe kubanjiswe na silwe sisonke sibambisene, kuhlonishwa amalungelo abantu, kuhlonishwa umthetho, kuhlonishwa isisekelo sombuso.
Umthetho ndaba we High Court lamhla unqume ukubana amapolisa kumele achiyane lomkhuba wokuhlukuluza abantu ngesikhathi elondoloza umthetho wokuvala kwelizwe owe lockdown.
Sikufakile kwabasobala ukuthi ngaleso sikhathi kule lockdown asikhangelelanga ke ukuthi abantu bequnyele iholo, asikhangelanga njalo ukuthi abantu bemiswe imisebenzi.
Inhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU ikuthaza uhulumende ukubana engavumeli amankampani exotshe izisebenzi kumbe ukuzibamba ngamandla ukuya kukhefu zingaholiswa ngesikhathi se-lockdown. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-coronavirus eZimbabwe seliqonge laya kwabalishumi lasikhombisa 17, labulala abathathu, oyedwa wabo engowakobulawayo. Kuthi ke inani lasebefunyanwe leligciwane emhlabeni jikelele selisondela kuzigidi ezimbili 1,935,646. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phose ezingamakhulu ayisithupha 582,634. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ikhulu lamashumi amabili 120,914 asebebulewe yilo mkhuhlane. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,300 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. I-South Africa lokhu ikhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyenwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2,272, lilandelwa ngele Egypt elila inkulungwane ezedlula ezimbili 2,190. I-COVID-19 isibulele abangamakhulu edlula thoba minembili 835 ezwekazi le-Afrika asebesinde kuleli gciwane sebezinkulungwane phose ezintathu 2,946. Umthetho ndaba we-High Court lamhlanje unqume ukubana amapholisa kumele achiyane lomkhuba wokuhlukuluza abantu ngesikhathi elondoloza umthetho wokuvala kwelizwe emizameni yokuvimba kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus i-lockdown. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights yiyo ebikhwezela ludaba. Emthetho ndaba imele isakamizi sikaroyi unkosikazi Lucia Mashondo, yena-ke othi walunyiswa izinja ngamapholisa emethesa icala lokuhamba-hamba. Ulembiwo njalo yokuhlukuluzwa kwabantu endaweni ezijeneyo ngamasotsha lamapholisa. Kodwa umthetho ndaba uthi lokhu yikwephulwa kwamalungelo oluntu njalo kumele kuphele. Umthetho ndaba munye unqume njalo ukubana uhulumende kumele aphe odokotela labongi kanye labo bonke abasebenza kwezempilakahle impahla edingakalayo nxa belwisana le-coronavirus ukuze bazivikele kulomkhuhlane. Udaba lolu lusiwe emthethwandaba yinhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo we-Studio 7 Uchome isiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube.
Umthethwandaba uthethe isinqumo esihle kakhulu esokuthi amalungelo abantu kahlonishwe even ngalesi sikhathi kulo sizo olungaka phakathi kwesizwe. Ngike ngasho phambilini emalangeni adlulileyo ukuthi ukulwa le-coronavirus kakudingi ekhaya, kudingi bhazuka, kudingi machine gun. Kudinga ukuthi kwenziwe kubanjiswe naso nto ekahulumende yedwa. Iyinto yesizwe sonke okumele kuliwe layo silwe sisonke sibambisene ukuhlonishwa amalungelo abantu, ukuhlonishwa umthetho, ukuhlonishwa isisekelo sombuso. Akutsho ukuthi nxa silesitha esinje sokumele umthetho lahlelwe ngaphandle, amalungelo abantu alahlelwe ngaphandle, kube ngundlovu yangena untando kayiphikiswa. Akukho lapho esingakhona. Ngumsebenzi okumele siwubambisane siwunqobe sisonke. Isinqumo ke sithethwe yinkantolo, esithethwe umthethwandaba sihle, kumele ke ngokunjalo uhulumende asilandele ngokugcweleyo, ngokuba yiso esifaneleyo. Amalungelo abantu kawavimbele ukuthi silwe le coronavirus.
Lesi isinqumo sokuthi uhulumende kumele aphe abongi labodokotela yonke imvunulo abayidingayo nxa belwisana le-coronavirus, usibona njani?
Umthetho ndaba uthethe isinqumo esihle futhi esokuvikela abezempilo. Yiwo amasocha ethu, yiwo ahamba phambili, yibo abasempini okwedlula wonke umuntu, basengozini. Ngakho ke kumele bagqoke lokho okufaneleyo bathwale konke. Kula sizwe esithumela amasocha empini bengelazikhali zokulwa impi. Yithi sodwa esokuqala ukuthi sithumela amanesi, sithumela amadokotela bengelazi izinto. Kumele kulungiswe lokho njengalokho umthetho utshilo. Imali nengi iyatshontshwa, imali nengi iyadlaliswa, nxa ingalungiswa kahle ibuthwe igcwele iyenelisa ukuthi ithenge lezi zinto zitholakale, zingatholakala lapha lalaphana zihlanganiswe. Bagqoke baphelele, bavikeleke ngoba babemizi ngabantu abethu, kumele sibavikele singabathumele empini ye-coronavirus bengavikelekanga.
Lo ke ube ngumnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso ye-COVID-19 Monitor. Lapho ke limuzwe ixoxa icingweni lentungamili Nkomo we-studio. Abasakhulayo abakumsebenzi wokuthapha izindaba eZimbabwe sebesungula inhlelo zemfundiso ngomkhuhlane we-coronavirus, wona osuthethe imphefumulo yabazinkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili emhlabeni jikelele. UMike Gobe we-Studio 7 uthole ithuba lokuxoxa lomunye wabasakhulayo abasungule uhlelo lokusakaza nsuku zonke enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Facebook. UNkosikhona Dibithi, owomsakazo we-Community Podium TV koBulawayo.
Ngiyakhuluma nabafana ababili abathathu banjela ukuthi corona yemazweni. Bona bahlala lapha bazake bephuma bazake beyindawo, so kusho ukuthi corona ilani labo. Konkhana nje kusitshengisela ukuthi umsebenzi usasemkhulu, ngoba ngabantu abasha abakwanisa ukungena kuma-inthanethi, kuma-WhatsApp, bathini babale nalo. But nxa bezitshela khona lokho and kumemetheke imeseji yona leyi, singaba lohlupho olukhulu. Njalo thina njengabentatheli izindaba lo msebenzi omkhulu, besifisa ukuthi uhulumente asincedise ukuthi sisebenze lokhu nezakhamizi, sibanike i-information engamqothi engancedisa ukuthi silwe nalo mkhuhlane we-coronavirus.
Njengomsakazi kukhona elikwenzayo na ukufundisa abantu njengoba kule fake news ene?
Besile episode esiyenzileyo amalanga amalutshana adlulileyo, lapha nje sizama ukuncedisana lezakhamizi sithi khona kule WhatsApp number, official WhatsApp number ye-Ministry of Health yeZimbabwe. Leyo WhatsApp number abantu bangakwanisa ukuthola information masinya kakhulu. Nabe le mbuzo khona lapho kuyabe kule menu, uzibuzele nje uzitholele khona lapho. Njalo sasisenza kule toll free number esiyihlela abantu ukuthi no, inamba le lathi siyayisebenzisa ukuthi sikhulume labantu labo, singaze salalela kakhulu lo abantu bezikhulumela ngama-audios kuma-WhatsApp lapha besenda lama-chat messages, izinto ezingelaqiniso kakhulu esikhathini eziningi ezenza abantu besabe bengazi ukuthi benze njani.
Abantu bakhanya ngani babhekane lodubo lokuswelakala kwempuphu njalo amanzi ngezinto ezijeneyo. Kukhona okwenziwa nguhulumente na ukubasiza?
Sike sakhuluma labo councilor lapha emawadini, labo basitshela ukuthi amadamu ala manzi. So i-city council la si-declare i-national disaster endabeni yamanzi. So amanzi atholakala. Bazazama lapho ukuthi bagijimise amabhawuza, kodwa hayi kulokho asazi ukuthi sebefike ngabo. Abantu sebesikhuluma nje namhla, besibona abanye bethola amabhakede bevela emanzini, akulazi distance. ezibhorane lezi abazali bayathumela abantwana lathi sesicabanga ukuthi abazali bazisiza yini umumbi esikuwo ukuthi ngeke sithumele abantwana nje beyehlangana labantu yibo abazasilethela lo mkhuhlane futhi ezindlini.
Uhulumende yena uthe abantu abayintathe lezi ndaba bona bayingxenye yabantu esingase bangama-essential workers, kodwa siyezwa abanye bekhalana besithi abezomvikela kanye lamaphoyisa bayephula amalungelo abo njalo benza ukuthi kube nzima ukwenza umsebenzi yabo. Kuke wahlangana ngento efanayo na?
Ngiyahlangana lakho, sibona kwinhlanganiso ezimele ama-journalist njengabomisa Zimbabwe ikhuluma ngokuthi hayi kulabantu abahlukumezwayo. Lathi njengama-journalist khona lapho asisakwanisi ukuthi sisebenze kuhle, la ususebenza lapho ungasebenzela khona ubuyele ngasendlini, kodwa besifisa lathi ukuthi sisebenze sincedisana nezakhamizi sincedisana la ihulumende njalo. But kuba nzima ngoba khathesi ama-accreditation card lawa aka-2019 ngoba i-media commission ibingakalungisi i-new prize yamakhadi lawa. So sikhuluma kwinto ezibafakula journalist le-2020 ID kodwa sibotshwa kunjalo le 2019 ID ukatshengisile. So lathi sokusenza ukuthi sisebenze kanzima ngoba sisakwazi ukuthi singahlangana nani phambili, ngoba abanye bethu sebethike bathathwa, bathunjwa, bathaywa, bayephumile emakhosi.
Phosela amazwi akho okugcina.
Kwizizalwane zaseZimbabwe i-coronavirus imkhuhlane lo asizameni ukuthi sihlale ezindlini, masiphuma sise emagrosa singasondelaneni kakhulu eduze kakhulu. Njalo thina nje community podium sitholakala ekulenjini kubo-Facebook, le-Twitter, le-WhatsApp. I-WhatsApp ikakhulu yengancedisa kakhulu izakhamizi. Sitholakala kunumber ethi 0716910993, yikho lapho eningasixhumana lathi khona.
Unkosi khona Dibiti, yintathele zindaba yomsakazo we-Community Podium TV. Limuzwe lapho ixoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwaka somuhle, siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilulethulela ngolwesibili maviki wonke. Siqala ngo-8 ntambama owehola elilodwa. Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osuthethe umphefumulo wabantu abathathu elizweni. Silusize ukuthi ngeke liyenelise kungena kuhlelo ngocingo njengensukweni ngoba sisebenza sisezindlini lapho ungela imitshina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye-COVID-19. Lanxa kunjalo zulukandaba, uhlelo luyaphuma noma kanjani. Ngakho ke asihlanganeni kuhlelo The Connection, lilami uMike Hobe khonapha emsakazweni we-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa nguNtungamili Nkomo.
Lanxa uZulu wakwele China esevunyelwa ukuhamba-hamba ngoba sokulobuvelo kudaba lomkhuhlane we-coronavirus, abantu abamnyama abadabuka ezwekazi le-Afrika bathi bathwaliswe nzima ngokubandlululwa kulelo lizwe lokuhlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo. Abansundu laba batshele umsakazo we-Voice of America ukuthi bayavinjwa ukungena ezitolo lokubotshwa nje mahlayana bahlolwe i-coronavirus. Lokhu kubangele ukuthi abameli bamazwe e-Afrika kwele China bakhonone kuhulumende walelo lizwe. Umkhuhlane we-coronavirus uvikwa ulakho ukubangela ukusilela kokudla emhlabeni jikelele, njalo ababona ngokuqotshwa kwenhlelo zokuphandela uZulu olambayo bathi amazwe ase-Afrika avele ebhekane nokusilela kokudla asengozini enkulu. Amazwe la agoqela eleKenya, iSomalia kanye le-Ethiopia.
Inhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU isilobele uhulumende imkhuthaza ukubana engavumeli amankampani exotsha izisebenzi kumbe ukuzibamba ngamandla ukuthi ziye kukhefu zingaholiswa ngesikhathi lesi ilizwe livaliwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus ku-lockdown. Le nkuthazo iza ngesikhathi inkampani kahulumende endizamtshina e-Zimbabwe isithi ekuqaleni kwenyanga ezayo ezinye zizisebenzi zayo kazisoze ziholiswe ngoba kayisela mali. Untungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kugwalo elulobele uhulumende mayelana ngomthelela wokuvalwa kwelizwe kumnotho weZimbabwe jikelele ngenxa yecoronavirus, iZCTU ithe uhulumende kumele elule isandla sakhe enqabele ukuxotsha kwezisebenzi osokuqalile. Amankampani amanengi abikwa esithi njengoba evaliwe kasela mali yokubhadala izisebenzi. Ngokunjalo amanye athi asegumula izisebenzi, kuthi amanye afana leZimbabwe athi azaphoqa izisebenzi zawo ukuthi ziye kukhefu zingabhadalwa, okuthiwa yi-unpaid leave ngesiNgisi. Le yinto eyalwa iZCTU. Nangu unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Sesibonile ke abanye ke esingathi ngama contract workers asebemisiwe imisebenzi ekuqaleni. Siyathola njalo ama report avelela kuma companies athize kuthiwa abanye sebeza yephulelwa phela iholo.
Umoyo uxwayise abaqatshi ukuthi beqhubeke behlawula izisebenzi ngemfanelo ngoba kayisizo ezithe kubele coronavirus.
Kufanele ke abaqhatshi bebhadale, yikho esikukhuthazayo ke ama employers, yikho njalo esikufakile egwalweni lwethu esilutshintshanelo hulumende. Sikufakile kwabasobala ukuthi ngaleso sikhathi kule lockdown asikhangelelanga ke ukuthi abantu bequnyele iholo, asikhangelanga njalo ukuthi abantu bemiswe imisebenzi.
iZCTU ithi lanxa ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane lo kuyinto eqondileyo, kuza kuba lomthelela omubi kunhlangothi ezijiyeneyo zomnotho welizwe wona ovele usadalala. Inhlanganiso le ithi ugatsha lwezokulima lona olulethele ilizwe imali engange $142.2 million nyakenye yilo oluzathwala nzima kakhulu. Ngesikhathi lesi iZimbabwe ivame ukuthengisa igwayi emazweni afana leChina kanye leSouth Africa. Kepha avaliwe lawo lawa mazwe okwamanje ngenxa ye-coronavirus. iZCTU ithi njalo ugatsha lwezokwemba lalo luzathwala nzima, kanti njalo le mali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe iza kwehla ngoba ezinye zazo sezilahlekelwe yimisebenzi. Inhlanganiso le ithi izisebenzi ezenza imisebenzi ebalulekileyo ezifaka engozini ye-coronavirus kumele zihlawulelwe lingozi i-risk allowance. Ithi ngaphandle kokuvikela izisebenzi, uhulumende kumele asekele amankampani ngenhlelo ezifana lokwehlisa imithelo ukuze engavali kokuphela. Inhlanganiso emela amabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Industries yazise ngeviki edlulileyo ukuthi abaqatshi abanengi balakho ukwehluleka ukubhadala izisebenzi nxa uhlelo lokuvalwa kwelizwe lungaqhubeka. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi amabhizimusi amanengi alakho ukuvalwa kokuphela.
I-lockdown le isiphazamise okunengi, isibhidlise i-economy ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba for the last 2 weeks bekungela meaningful business eyenzakalayo. Njengoba ama-companies alapha eZimbabwe amanengi angikhona ephila from hand to mouth, uzabanzi nzima sivili ukuthi avuke ngemva kwe lockdown lay.
Kodwa enye njalo ingxenye kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi amankampani kumele adinge indlela angazihlenga ngazo hathi ukumelela uhulumende ovele engelamali.
Industry Zimbabwe kathesi kulethuba elikhulu kakhulu ukuthi sukume bengama bethatha amathuba nala amancane akhona ngoba kulamagepu amaningi akhozwa yi-COVID ngoba into ezinengade thi zimporta asikwanisi lokuzimporta kathesi. So sifuna ama-local solution, bona bangaba innovative enough and provide local solutions. And believe me you, nxa kuyi-local solution ngoba iyabe reasonable and iyabengela foreign currency component in terms of eku-pricing abantu bazayithatha.
Lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eke wathembisa ukuthi uhulumende uzasekela amankampani ngazo zonke indlela, umkhokheli wenhlanganiso emela abaqhatshi i-Employers Confederation of Zimbabwe i-MCOS umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi okwamanje akula ncedo abalutholayo kuhulumende. Uhulumende yena uthi abaqhathi akumelanga baxotshe izisebenzi njalo kumele baqhubeke bezihlawula. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Abenhlanganiso yababalisi bezikolo zemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, bathi sebesungule izifundo zebulenjini emizameni yokuncedisa ababhala imihloliso lonyaka ukubana baqedise izifundo zabo ngoba belahlekelwe yisikhathi eside bengafundi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi imihloliso iyaqhubeka ngendlela eyayihlelwe ngayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inyathelo labe ATUZ leli lamukelwe ngembono ehlukeneyo, abanye ngenjabulo kodwa abanye bekhala ngokuthi lolu hlelo lungaba lendleko abangayenelisiyo. Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo we-ATUZ esigabeni seMathebeleland North njalo engumqondisi wohlangothi lwe-ATUZ lwemfundo zebulenjini, uthi isikolo lesi sesilabantu abaningi abaveze ukusijabulela iZimbabwe jikelele.
Sesibize abantwana abaningi jikelele iZimbabwe yonke and kukhanya abantu abaningi bayathanda ukungena ngoba lokhu bebaningi fokuze kwavula ama-classes amaningi. Njalo futhi njengeyunivesi sathanda ukukhuthaza abazali ukuthi beyenze abantwana bengene kulelu hlelo ngesikhathi sokuvalelwa ngendaba ye-coronavirus. Njalo abantwana befunde besezindlini bengahlali bengelalutho oluyenzayo kwenza ukuthi nxa izikolo zivulwa iingqondo zabo zilokhu ezikhaliphile.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu uthi akulambadalo efunekayo ukuthi umntwana afakwe eqenjini lokufunda njalo ababalisi benza lomsebenzi mahala. Unkosazana Kelly Nyoni ngumfundi phansi kwalolu hlelo.
Njengomntwana esikolo ngibona ngathi ukufunda ngeWhatsApp kungcono ngoba siyabe siqhubeka sisiya phambili ngezifundo zethu, kodwa ngenxa ye-lockdown leyi sokuzamele sibe sisenza khona lokho kukhona. Imethi yona ayisoke ibifundeka kahle ngoba siyabe sifuna ukubona ukuthi kuyabe kwenziwe njani ukuze inombolo ziphume ziyizo kuphuma ama-answer ayiwo. Sifubona ama-examples.
Unkosikazi Sandra Siziba ongumzali olomntwana ofunda ugwalo lwesikhombisa ngomunye wabajabulela lolu hlelo.
Ukuthi abantwana bebefunda online na ngibona kule nyathelo elihle kakhulu njengomzali olomntwana obhala u-grade 7. Yebo kambe kuyabe kwehlukile kulokuthi bebefundiswa ngutisha bemkhangele, kodwa mboni ngani still lokhu kulusizo sibili. Khathesi lanxa sebesiyabhala ama-exams abo mboni ngani bazabe belokhu bengani ba-ready ukuthi babhale.
Unkosikazi Joeline Masuku ngomunye wabazali abalujabulelayo lolu hlelo kodwa ekhala ngendleko.
Uhlelo lusalubona sibili kodwa uduli usekutheni asebo bonke abantwana abazakwanisa ukuthi bathole ama-lessons atholakala online ngoba sebo bonke abantwana abala abazali abanelisa ukuthi babathenge idatha.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zemfundo kobulawayo, unkosikazi Olika Khaira wenqabe ukuphendula imbuzo yeStudio 7 mayelana lamanyathelo athathwa nguhulumende emizameni yokuthi izifundo ziqhubeke laloba izikolo zivaliwe. Ngakwelinye icele, uhulumende useqale uhlelo lokuqhuba izifundo ebulenjini emsakazweni wewayilesi kanye lakumabona kude. Umbiko owethulwe ngumphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary, umnumzana Kane Mathema, uthi uhlangothi olwe curriculum development and technical services ludinga ababalisi abalezifundo zethemu lesibili esezilungile abangazifaka kuma audio lama video ukuthi zihlolwe andubana zifakwe emoyeni. Akavezanga ukuthi ababalisi bazaholiswa nanga phansi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Abenhlanganiso yomanyano wabezinkonzo eZimbabwe Council of Churches ZCC bathi sebephume lohlelo lokuhlolisisa inhlupho ezihlangana lamalunga ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lokusabalala lokuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZCC bethule ugwalo lohlelo lokulimukisa uzulu lapho abazasebenzisa imisakazo ngolwazi lokuzivikela lakho konke okuphathelane nalomkhuhlane. Bathi njalo sebehlangane labezinye inkolo ezigoqela ama-Muslim, abokholo lwesintu lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ukubona ukuba bangancedisana njani ekulwiseni lomkhuhlane. Unobhala jikelele we-ZCC umfundisi Kenneth Mdada uveze ukuba kuhlolisiso yabo udubo olukhulu oluhlangana labantu ngalesi sikhathi yikusilela kolwazi ikakhulu emaphandleni.
I-tracker yethu le yamabandla ehlolisisa ilokuzene indaba ye-COVID iyahlolisisa kakhulu ama-policies kahulumende ende futhi ukuthi abantu bayawalandela yini ama-policies lawo. Sibone izinto ezimbili lawa amalanga adlulileyo. Oyokuqala ukuthi abantu abaningi bathi abalayo i-information, so abakwazi ukuthi kuyenzekani. Abantu abaningi kakhulu emaphandleni bakhuluma ngendaba yendlala, bathi bamele baphume phandle kuyodinga ukudla, so i-lockdown le abakwazi kuyilandela okuqinileyo.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi wenye inkonzo, umfundisi Simbarashe Maringosi.
Kuqakathekile ukuthi umuntu esendlini yakhe nxa ekwanisa ukuba kuFacebook uyangena kuFacebook alalele intshumayelo, kuWhatsApp ama-videos ayathunyezwa umuntu alalele intshumayelo kuWhatsApp, kanjalo laku-YouTube. Yizo izindlela esizisebenzisayo ukuthi sithumayele ilizwi likaNkulunkulu.
Elinye ilunga lenkonzo e-Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe, unkosikazi Nomsa Dube uthi bayalandela imfundiso yabafundisi eyokuhlala emakhaya.
Akusiphambanisanga kakhulu ukuthi sithi fellowship together lokuthi siqhubekele phambili sidumise uNkulunkulu, ngoba into ebesiyenza ukuthi silama WhatsApp group ethu ebandla lonke le ma WhatsApp group abo baba bevoda, le WhatsApp group yabo mama bevoda. Siyaphanana amathuba ukuthi abantu babale ilizwi, bashare, baxoxisane labanye via iWhatsApp ngalokhu abafunde ngakho.
Lokhu kusekele lilunga lenkonzo ye-Methodist in Zimbabwe, umnumzana Robert Sipepa.
Thina njengabantu abakholwayo siyananzelela ukuthi kubalulekile ukuthi sigcine impilo zethu, sizivikele kugcikwane leli le-coronavirus. Mihla yonke siyahlangana, siqhumane, sikhulumisane, sincedisane, sisebenzisa i-social media ubo WhatsApp lapho.
Lokhu kuza ngemva kokuba abenkonzo yesipostoli betholakale bekhonza endaweni ye-Westgate eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginomlondolozi Ndlovu.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje, wothi sikhangele ebezikhokhela. Umthethwandaba we-High Court namhlanje unqume ukubana amapholisa kumele atshiyane lomkhuba wokuhlukuluza abantu ngesikhathi elondoloza umthetho wokuvala kwelizwe owe-lockdown. Inhlanganiso yezisebenzi eye-ZCTU ikhuthaza uhulumende ukubana engavumeli amankampani exotsha izisebenzi kumbe ukuzibamba ngamandla ukuya kukhefu zingaholiswa ngesikhathi se-lockdown. Oliver Lisayo, Mkatsidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.